Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 3 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANUPF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScala nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai Bona Mugabe chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. VaScala vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobuda havo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa, vati vaScala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare Blessing Ali vakanga vapambwa nenhengo dzeZANU PF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayas Jamba Mukandi, avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF, avo vakatobvuma mhosva iyi matare. Amai Gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti vaScala vave nemwedzi gumi neumwe vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora mazana matanhatu kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. VaScala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScala vaHarrison Ngomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti vaScala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva yekustarting because of justice. Atazodzoka masikati pano for sentence vabva vapuwa fine ye 600 madhora kuAmerica. Vanofanira kubhadhara nomusi wa 5 May 2023. Kana vakatadza kuita izvozvo vachagara muchirongo kwemwedzi inokwana kuita mutatu.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chokutanga ndechekuti tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru eHigh Court nokuti vaScala havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga chechipiri yemutongo wacho ndiko vane chirimbo chokuti dare repamusoro rakaitongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita vaScala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms dzatinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedom of people. Honorable Scala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo vaScala evidence yese vakasubmita haishandi uye koti chiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate. Iyo state chitaura kuti yakasipia zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable Scala.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupura itogarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapera mhosva unongoferefetwa kana hawa nikuwa ni mosha unosungwa, kana hawa nikuwa sina unungusungu. Saka kuferevetu kwa munuwezi unuguna kuferevetu, kunyangu yuwa ndukutawa na epano unuguna kuferevetu. Asika na wonga ngoche na waka chene fani tumshonga wabati pasi na rondo.
Vaskala vaskuzobuda mjeri kunyange vanziva badare faindi nasi sezwa chine zimwe nyaya ziru matare varugu pomeru wa mosha yukunziva kakuru zira veru zinji kuita zomiri jonga mshuro mepua mbuka kwa mzware ali varugu pomeru ingwe mosha yukunziva kakuru zira veru zinji kurati zira zomiri jonga mna 2020 vajitsi gira kurati zira kwa kanga kwa sheve zeru wanesanga nere July 31st movement rinotunga miru wanava Jacob Ngari Vume au wakato ngeru wakugara mjeri kwa makore matatu mshuro mekubatu kwane mosha imwecheteyo. Nakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau zvichiteera zvakaburiswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino, sangano Reporters Without Borders rinoti, vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti, mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo, uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Muchehiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life, uye kusungwa kwemutori wenhau opo uchingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbonyekedzwa. Kuti chishuwo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kuma community radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa, akapa zvakare 6 atinoti commercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vati muZimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana-siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe, vakange vachirohwa, vachimbunyikidzwa, vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Mutsanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa. Ndichitarisa makura pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka 4.
Muzvare Chengeto Chidzi, avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume, nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzira uri pabasa rako, zvinova zvinotidzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa, kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino, vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wekushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande, zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka Zinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe ne Eswatini. Amwe vatori venhau vari kushora mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Chalamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori unonzi waifushunurwa neAl Jazeera waibatawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Zvetiri kuona kuti une vanhu varuhurumende varushidzira majournalists vechituga majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo weprivate voluntary organization act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seaccess to information and protection of privacy act aipa yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita secyber and data protection act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzika kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe, dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda, asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Chalamba vati mapurazi haasi emunhu asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeye vaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri tekinikali zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counter claim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya zvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counter claim. Mucounter claim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro. Ichokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndo zvandinobvumidzwa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuti nemapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo zvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo tatenda.
Iro rangariri gweta Ramai Bona Mugabe Chikore Varojas Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta rava Simba Chikore vafungai chimwa murombe.
Takwanisa kutambira maso kuti murume wavo vachikore vachitsanangura zvavari kudavo. Sezvo iri nyaya iri pakati maataro edzimhosva, hatina zvizvinhu zvatingataura asi ndinengoda kutenda kana kutambira tina kubata vavo pamutemo. Maichikore vane matsamba vanenge vachitarisira vanopindirawo anova matsamba atogadzirisa.
Taona zvimwe zvakawanda wanda zvavari kunzi vanazvo. Ichokwadi here ichi kana kuti inyaya yamuri kuziya navo?
Yangoti zvinhu zvichabuda pamatsamba atanyora kare, asi pane zvinhu zvinototaura chokwadi kuti handi zvinhu zvinozivikanwa zvisiri zvakadzikira. Handitsanangure kuti nazvo kana zvinji inyaya iyi kunyari padambiro redare zvichabuda pamashoko akapindurwa namaichikosi.
Saka kana maati mapuwa mapepa, mune mazuva mangani ekuti munge mapindura?
Mazuva amweka gumi nofanira kunge taendesawo mhinduro yamaichikore nakare.
Tine urombo iva fungai chimwa murombe igweta ramaichikore uye vamatsikidze ndivo gweta rava Simba Chikore. Kuti tizewo nyaya iyi, tabatawo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Zvinokatyamadza kuti munhu umwe chete anoita propati yakadaro kana kuti murume chiinda propati yakadaro yatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwava vakambobayirwa chitupa vachishanda apo vana vezimbabwe vachitambura. Ndivo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeuori. Hapana mupa wakamboshanda vanhu ivavavo. Saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba, hamutiri kushanda nesimba, asi vachibira nyika. Ipfuma yenyika yese yatirikuona iyoyo yabuda pachena.
Asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwa-tumwawo nevaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaunganidza upfumu vari muwanano.
Nyango munhu ukashanda, munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae vese chikafu patafura, asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumu hwakawanda zvakadaro. Mushandiro uyu nyange kutuma kwacho ikokoko unongochibhadhirwa mari, vanhu vaingopuwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu. Saka nhasi uno zvazobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewa. Vakuru vakati chine manyinji hazvifambisi, chinoda kuti vanhu mavara acho azoonekwa. Hakuzviona manje kuti vanhu vazhinji zvekuti ndishandai nesimba, shandai nesimba, but ivo havashandi nesimba, kungomuora usvisvo hwenyika.
Pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo 21 chete. Zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvi?
Hazvishamisi baizvi, nokuti vakuru vakuru vezvimatendero zvenyika iva vane upfumi hunosemesa. Iye zvenyango kanzi kukaitwa ongororo yekuti vanhu vane minda mingani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi ava, asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatori neminda muprovhinsi yega yega kana kuti mudistrict yega yega vanenge vaine minda yakafanana nei kuti upfumi hwevhu munzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Saka izvi hazvishamisi.
vaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare. Mumwe mukuru mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan umo mune hondo nhasi kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni 10 nemashanu vatarisana nenzara. Vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitiza hondo muguta guru reKhartoum kunyanya. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi, uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakurara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera. Sudan iri kutungamirwa naGeneral Abdel Fattah al-Burhani, avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo, uye yaimbonzi Janjaweed, yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Muguziya nezvenyaya iyi, Marvelous Nhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru, nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan, kunyanyanya madzimai nevana, vatotiza vachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo, asi vatiza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo, zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kumabasa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisana ava vakanga vapuwa kuhomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya, vanogara pasi vachitaurirana. Asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukuona, nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro hwekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisimba, kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa pfuti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero, rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsvete.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti, endi ndozvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe, kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti vari kushandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashomanene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iya yainzi gutsa ruzhinji hakuchina, yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika, zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navatichaona Mike Nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa. Vari kugadzira pendi yerudzi rweGamazin yavari kutengesera makari muSouth Africa. Vanyakujara avo vakaberekerwa kwaChiota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi weMagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvizvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazin Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa riri pendi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigiri ino yeSouth Africa vari kuzama kuritambira zvakanaka. Pendi yaChibhozi chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri turundaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndaoti aiwa izvi zvakanaka zvino kuna kuti po zvamangwana rakanaka.
Chinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazin, musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko wandingaone kuti vakasena pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yeGamazin or grama koti yemukati, ndewekuti Gamazin inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu or makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva wozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa pachinegadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino hurongwa hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi Gamazin.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi Gamazin, because vazhinji vari kufarira pendi iyi, especially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chishuwo chekuti tiendese kunyika dzakasiyana siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazin and Gramacot.
Mune hurongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine hurongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kunzwa kutaura kudani zvavakaberekerwa kumarondera kunonzi kwaChihota. Mudunhu ranenguo ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom four ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazin or Gramacot. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazin, ngatishandisei Gamazin neGramacot pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kuti bati vanokwanisa kuti vhakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue Boksburg. Vanokwanisa kuti bata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400. Oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara. Oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinix Teach Mike Nyagujara, Gamazin and Glamour Code Suppliers.
Avo vanga vari vachitaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongo chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi tichange tichizvea nyaya yezuva revatori venavo kana kuti World Press Freedom Day uye kuwanikwa kwava job scala vaine mhosva. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai muna mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disen